Vachina masavati zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvemari yese yakawanikwa nehurumende kubva munandira kusvika muna chikumi zvakashandiswa kubhadhara vashandi vehurumende uye zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvekuti hurumende inofanira kutora matanho ekuderedza uwandu hwemari iyi. Vachina masa vazivisawo kuti panguva imwe cheteyo mari yaitarisirwa kuwanikwa nehurumende yakadzikira kubva pa1.87 billion kusvika pa1.69 billion. Vati nekuda kwaizvozvo vave kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakura ne1.2% kwete 2.7% yavange vakatarisira. Asi mumiriri wemusikavanhu Constituents vaProsper Mutseyami vebato reMDCT vaudza Studio 7 kuti vachina masa havana kunatsobuda pachena kuti vachagadzirisa sei nyaya yeupfumi hwenyika.
Pafiscal budget yaitwa presentation the minister ndekuti izvozvi zvavana kana nzira yekuti vakwanise kunge vachiwana mari yekuti vanga vachisimudzira economy, havana kana nzira yekuti vakwanise kunge vachidzikisira wage bill revashandi, nekuti izvozvi hapana imwe source of revenue iri kutarisirwa nehurumende kunze kwekukwereta mari vachikwereta. Saka tisi kuona upenyu takatarisana nehurumende yatinayo.
Mukuedza kuvandudza upfumi, vachina masavatiwo hurumende iri kutora matanho akawanda munyaya dzemabasa ekurima uye nyaya yezvicherwa. Vati vemabhizimisi vanofanira kuziva kuti mutemo wekudzivirira kupinda kwezvinhu munyika Statutory Instrument 64 wakadzikwa gore rino hausi kuzoramba uripo, nekudaro vanofanira kugadzirisa mabhizimisi avo usati wabviswa. Vatiwo chikuru chinodiwa kuti upfumi husimuke inyaya yekuti makambani emunyika atange kugadzira zvinhu. Vati nyika iri kuramba ichitenga zvinhu zvizhinji kubva kunze kwenyika ichirasikirwa nemari yakawanda. Vachina masavatiwo Mangoda haana kuunza mari sezvange zvakatarisirwa uye pakacherwa makarati anoda kusvika miriyoni chete, asi ivo vange vakatarisira makarati mamiriyoni matanhatu. Vatiwo kambani yemarasha yeHwange haisi kushanda zvakanaka uye iri kuita zvinhu zvisinei nayo zvakaita sekuve nezvipatara, dzimba nezvimwe. Vati nekuda kwaizvozvo vave kuronga kuti kambani ipe dzimba dzese kubazi rezvedzimba nezvipatara kubazi rezveutano kuti isari ichiita basa rekuchera marasha chete. Asi munyori anoona nezvemari muMDCT vatapiwa Mashakada vati izvi zvinogona kuti mamwe makambani aregedze kuvakira vashandi vavo dzimba achitya kuti dzinozotorwa nehurumende.
Parichandaona pabhajeti richekutanga ndanzwa kuti dzimba dzekuHwange dzakavakirwa vashandi nezvipatara, infrastructure yese yakaitwa neHwange Colliery gavhumendi yakuda kunationaliza zvinhu izvozvo. Saka zvinodiscourage macompanies kuti avakire vashandi vavo dzimba nemahospital in the future. Chimwe chandaona mubhajeti ndechekuti hurumende haina mari, yabvumwa kuti yabroka.
Vachina masa vazivisa kuti nyika iri kutora matanho akasiyana-siyana kusimudzira mabasa ekurima mumaruwa nemumapurazi mumwaka unotevera. Vanoti pari zvino kunyange hazvo nyika yakatarisana nenzara hapana achafa nenzara sezvo pane chibage chinokwana mwedzi misere. Vati chibage ichi chakatengwa nehurumende, makambani akazvimirira pamwe nemasangano nenyika dzinopa rubatsiro. Vachina masa vatiwo havasi kufara nenyaya yekuti mabhanga ekune dzimwe nyika zvikuru sei ekuAmerica nekuEurope ave kuramba kushanda nemabhanga emuno, izvo zvave kukanganisa mabasa eupfumi munyika. Rimwe ramabhanga yavati iCommerzbank yekuGermany. Vatiwo nyika icharamba ichishandisa mari yekunze kudzamara upfumi hwanaka, uye vati vane urongwa hwekukurudzira vanhu kuti vashandisewo marands, mapula, Australian dollar nedzimwe pachinzvimbo chekushandisa mari yekuAmerica chete. Mukuru webhanga guru renyika Dr. John Manguja vaudza Studio 7 kuti matanho atorwa navachina masa akanaka chose pakusimudzira upfumi.
Ndaona zvakanaka chose nekuti minisita arikuita zvakanaka kuti nyika ino chayakuda inyaya yekuti vanhu vashande. Tikudze upfumi hwenyika yeZimbabwe, what you call production. This economy need a more of consumption and we now need to go towards production. Takaprodusa zvinhu tobva kutengesa kunze kwenyika togona foreign currency. Takaprodusa zvinhu tinoona mabasa anobva awanda. Takaprodusa zvinhu muno munyika muno maimports anobva adzika. Takaprodusa zvinhu zvese employment inobva yakwira. Saka musimbo turipo iko zvino iproduction.
Asi vamanguja vatiwo vanhu vanofanira kutsigira urongwa hwekushandisa mari dzakawanda kwete kushandisa madhora ekuAmerica chete.
Zvochacha zvatakatara muna manda report statement zviya kuti mari muno muti kushandisa nonzi multi currency system, zvinoreva kuti zvotifanira kushandisa manyi makarenzi ose anonga aripo zvakanaka, maranzi, maeuro, nema US dollars. Kutisaite pressure pa currency mechete. Asi vanhu haafoswi aenda chii madera anonga aida kuita. Madera ajojina ne foreign currency yao.
Nhengo dzeparamende dzichazeya gwaro ravachinamasa muna gumikuru apo dare renational assembly richatanga kuita basa zvekare. Zvichakadaro, paramende ichatanga kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebudget regore rinouya, svondo rinouya. Komiti yedare iri rinoona nezvebudget ichatenderera nenyika yese ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebudget. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.